Vachita ura ni Studio 7 mshure mekunge vaita msangano ni vagari ava vatsunga vati zvinga venyore kuita basa ravo kana paine mari inotenga kwete zviripo pari zvino zvekuti mabhondi emuZimbabwe akaenderana nedhorare kuAmerica. Vatsunga vati vanhu vavanomiririra vanoda kuti pave nehofisi ya MP kuitira kuti vange vaine zvekusvitsa zvichemo zvavo.
Chekutanga ndechekuti matambudziko anowanikwa nevanhu vemutasa South akasiyana siyana maringe nenzvimbo dzavari, nekuti tine vari mumasabhabha, tine vari kumarokishin, tine vari munzvimbo dzinocherwa zvicherwa, tine vari kumapras, tine vari kuminda mirefu, tine vari kumacommunal areas ataiti mareserva. So zvinodiwa ikoko zvakasiyana siyana, so kuti tizvibatanidze kamwe chete zvinotinetsei, ndo rimwe dambudziko iroro. Asi kuburikidza nekutaura nevanhu vanobva munzvimbo idzodzo tinogona kuenda mberi. Chechipiri inyaya yemari. Kana dai tiwane mari yatinowana kuti tishandise mumabasa ebudiriro, iri kunzi $1 rekuAmerica rakaenzana ne-$1 bond note, zvinova zvisingashandi kana takazvitarisa pari zvino.
Vatsunga vati vagari venharaunda dzekumapurazi ePenhalonga uye nekumigodhi yeRedwing Mine vanoda kuvakirwa mabhiriji ekuti vana vakwanise kuyambuka zvakanaka vachienda kuzvikoro uye madzimai achienda kuzvipatara. Vatsunga vati zvakare kumuchena kumutasa South kunodiwa kuvakwa kiriniki senzira yekuderedza mufambo wekuenda kuchipatara cheSt Augustine's Mission patsambe. Mumiriri wemutasa South anoti chimwe chiri kuvatemesa musoro inyaya yekushaya hofisi yekushandira kana vari munharaunda. Vatsunga vati zvinhu zvakanyanya kusamira nemazvo pakuti imwe mari yebudiriro yeConstituency Development Fund yegore richangopera iri inoita zviuru makumi mashanu emadhora yekushandisa mumamwe mabasa ebudiriro haina kutorwa kuparamende nevaimbove umiriri wenzvimbo iyi Muzvari Irene Zindi nechikonzero chavasingazivi pari zvino. Muzvari Zindi, hatina kwanisa kuvabata kuti tinzwe kuti mari iyi haina kutorwa kuparamende kuti ibatsire nharaunda sei. Vagari vemutasa South iyo inobatanidza masabhabha eguta remutare anoti Greenside, Darlington, Palmerston nekumisha inogara veruzhinji ekuchikanga vari kuchema nenyaya yekushungurudzwa kumuganhu wenyika. Amai Monica Mapindu mumwe wevari kuchema nenyaya iyi.
Border post zvinhu zvakanzi ngazvipinde, raisi rako munhu, mafuta ako munhu, grocery zvinhu zviri kunetsa. MP tibatsireiwo. Wanhu weagriculture wakuita basa rezimura. Agriculture yakuita basa rezimura nemapurisa. Mapurisa iwo andataura anofanirwa kunga ari kuita patrol mumastreet mumalocation umu wakuita basa rekutorera vanhu mari dzavo pai kubhodha. Zimura anenge andi clear ati chiendai nemafuta enyu, asi ndikana ndakusvika pane munhu weagriculture wakutenda kubhadhara $5. Kana usina $5 iye haina receipt, anotora $5 iye aisa muhomwe make. Saka achichazima quantities ari kudikanwa kunzi anofanirwa kudarika pabhodha. Ndiri kunzi ndinofanirwa kupinda ne 20 liters here kana kuti ndiri kunzi ndinofanirwa kupinda ne 5 liters. Totaurwa ndonatsoziva kuti kana ndapinda mumanika kutenga mafuta angu.
Amai ava vanoti chimwe chiri kunetsa vari kushayikwa kwemagetsi emumigwagwa, izvozvo pakuti mbavha dziuye usiku sezvo kunenge kuine rima.
Ndogona kufamba 12 midnight. Kudhara taifamba 12 midnight tichitoziva kuti tosangana nemupurisa murod. Dzimweni dzenguva kana wakatakura kana TV mupurisa aiti kubvunza kuti waionepi, iunze kunoenda kotora receipt kumba kwako zotora chinyi TV yako, but hakusisina. Saka dai matibatsirawo kuti pakaitwa patrol yemapurisa chero maglobe aya nematambo yamuri kutaura aya kuti muzoona kuti zvidamburweka kana paine mapurisa ari on duty ari kupatrol, hazvizoitiki zvakanyanyaba.
Vagari vanoda kuti MP wavo ange achiwanikwa nguva zhinji munzvimbo dzavanogara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.